UTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 Gumiguru October 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Amai Grace Mugabe vaenda kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa mutongo wekuti murume wavo afukunyurwe. ZANU PF inoyambira vatsigiri vayo mumashonaland west pamusoro pevanhu vainoti ndeve G40. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld Teachers Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe nezuro vakakwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa mutongo wekuti murume wavo afukunyurwe anovigwa kumarinda eHeroes Acre muHarare. VaMugabe vakaradzikwa kumusha kwavo kwaZvimba muna Gunyanya 2019. Asi mamwe madzishe emunharaunda mavo akati vanofanira kunovigwa kuHeroes Acre. Vana vavaMugabe vakapikisa mutongo uyu asi dare ramagistrate rakati havaifanira kuita izvi nekuti handivo vakaendeswa kumatare. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata gweta vachidzidzisa mutemo paUniversity of Kent kuBritain vaAlex Magaisa.
Nyaya iyi inokatyamadza nekuti unoshaya kuti chavari kuramba vonetera mushakabvu uyu chii. Zvinokonzera vanhu kuti vatange kufunga kuti pamwe pane zvimwe zvinhu zvavanoda kuita zvisina kunyatsoita tsarukano. Saka zvinonetsa tingazive kuti ivo amai Mugabe vachakwanisa kubudirira here kudare kwavaenda uko. Kunogona kuve kunogona kunetsa nekuti dare rinogona kuti manonoka kuuya mungadai makauya kare. Asi chinonyanya kushamisa ndechekuti dare rekumagistrate court rakataura hero kuti vana vaMugabe havana kodzero yekuti vamire panyaya yababa vavo. Asi zvinoshamisa kana kuti munhu akauya nenyaya iyi atoriwo mutorwawo zvake asinei nana vaMugabe, haisi hama yaMugabe, haasi mwana vaMugabe. Zvino matare anogoti vana vaMugabe havana kodzero yekumira panyaya yababa vavo. Asi mutorwa onzi nyaya yake ngaisimudzwe, hazvina kumira mushe.
Asi tichitarisa mutemo wenyika vangamanikidza here mhuri yavaMugabe kuti vanovigwa kumarinda eHeroes Acre?
Zvinenge zvangu zvechisimba zvekushandisa chisimba. Handioni kuti vane kodzero yekudaro. Vanhu vazhinji chaizvo vakanzi National Hero, asi mhuri dzavo dzakati aiwa isi toda kuti munhu wedadi anovigwa kumusha. Vakawanda chaizvo vana Oliver Mtukudzi ndofunga nevamwewo vakativo vakanovigwawo kuti misha yavo. Saka nahapana chinhu chakamboipa chakaitwa nemhuri yekwana vaMugabe kuti vakati vanoda kuti baba vavo vanovigwa kumusha kwavo kwaZvimba. Ava vane vatoda kuvasimbirira kuti vavigwe paHeroes Acre kwangu wekushandisa ako chisimba chisina kana nematuresi.
Asika pari kuita hongu muri gweta dzimwe nyaya dziri kutaurwawo nemamadzishe kuti aiwa panga patocherwa rimwe guva nekudaro pachivanhu hazviite kuti rivharwe iko kumarinda yeHeroes Acre.
Aiwa rangara chirwo nechisimba chinenge chida kushandiswa handisingaziya hangu asi vakabvuma vakati ngavaenda vanovigwa kumushoko vakanovigwa saka zvangu kwangu kukunetsawo handisingaziye kuti chavarinoya kuzviitira chii kuti pane zvimwe here zvavanofungidzira zvinogona kuve zvichipa simba kuti vamugabe vaende kunovigwa ikoko kana kuti vafukunyurwe nekuti handione zvine musoro kuti moda kufukunyura munhu akavigwa pato nemakore maviri iko zvinezvi moda kuti handitomuendesa kwakati mhuri yacho kaidi iye mushakabvu wacho zvinotaura kuti akanzi akati haadi saka ni kwangu kungonetsawo hako handione kuti pane nyaya iyi yakanyanya kusimba iri papo
tisinga mhuri yedu matare Dr. Magaisa pane matambudziko vanhu vakapedzisira vakuona kunge matare enyika aakupindira munyaya dzezvematongerwo enyika paanenge achipa mitongo apa
aiwa kazvinonetsa nekuti tagara tichitaura kwenguva yakareba kuti matare edzimhosva anofanira kungotonga mhosva vari independent vasina vanhu vanenge vachivataurira zvokuita vasingaudzirwe saka kana pakaonekwa kunzi panenge pakushandiswa maoko asiri ematare maoko ari kubva kupolitics zvinonetsa nekuti zvinosoresa matare acho
gweta vachidzidzisa mutemo pauniversity of kent kubritain vaalex magaisa vange vari parunhare kubritain nablessing zulu westudio 7 nhengo yepolitbro yezanupf mudunhu remashonaland west vaziyambi vakayambira nhengo dzavo pamusangano weprovincial coordinating committee marimwe zuro muchinoi kuti vangwarire kupa zvigaro kunhengo dzechikwata cheg40 nunurai jena anotipa nyaya iyi
nhengo yepolitbiro yezanupf mudunhu remashonaland west vaziyambe vakayambira nhengo dzavo pamusangano weprovincial coordinating committee kana kuti pcc nezuro muchinhoi kuti vangwarire kupa zvigaro nhengo dzechikwata cheg40 vaziyambe vanoti bato ravo rine umbo hwekuti nhengo dzeg40 dziri mumatunhu ose uye dziri kushandisa mari kupinda pazvigaro nedonzvo rekuzobvisa mutungamiri webato uye vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa pachigaro
tazwa kunzi mari iri kutenderera I have been following what has been happening and we received a report the majority of g40 people decided to stay in ZANU-PF and you find mimi muri panapa so that vanhu vavo vamwe vangava government vatore maposition and then they challenge the president so we want genuine cadres veZANU-PF to be on the lookout for those fake people
vaziyambe vakayambirawo nhengo dzavo kuti dzitevedzere gwara remusangano vachiti vasashandise madandemutande kutukana nekufumurana zvinenge zvichiitika mubato mumashoko anofungidzirwa kuti ainge akananga kune gurukota rezvematunhu uye mumwe wevamwe vari kuda kukwikwidza chigaro chasachigaro mudunhu remashonaland west amai mary muriswa chikoka avo vakanga vasiri pamusangano uyu vaziyambe vakati dzimwe nhengo dzavo dziri kutaurira hama dzavo mashoko akaipa ekutaura kune vavari kufungidzira kuti vari kuda kuvakwikwidza
bikozi vamwe vava kutozviona fanika mheno kuti vane mapowers anobva kupi havachatedzere gwara remusangano zviri zvemubamedi but you find kuti others vanozvitora vonopa hama dzavo dziri kune mamwe mapato ndo vava kutokomenda as if they are members of ZANU-PF
sachigaro weplatform for youth development vaclarisa madhuku vanoti nyaya yemakakatarwa mubato rezanupf yakabva kare uye haiperi
kune veruzhinji vagara vachidziva mashandiriro anoita zanupf kubvira vapa vatanga kutonga vanoziva kuti vanonyatsobudirira kana mukati mavo muine makakatanwa muine mapishapisha aterezanupinza ari tokwanisi kunyatsorarama kana risina vari kunetsana ndofunga mungada kuzeri kubvira makare uko taikunekana vamunangagwa namai muchuru anga angori mafactions iwayo pasure napo taingoziva zvenguva yavana zvobhoya pane nyaya dzaibuda dzizi nezvekumasvingo pari kunetsana pazobuda mubato vatekere tichienda mberi zvakadaro saka makakatanwa muzanupf igaro ziva
Hatina kukwanza kubata mai mulisi kwa chikoka asibamwe wakuru mubato vano chipaita roparakaipa pakati pavo na maziambe mubato iri maita makakatanu wano chikisa alikukonzela mirishunga nikuru ila shigaru. Ndaka mira Studio 7 Muchinoi ndini Nunura Ijena.
Nasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revarairidzi pasi rose reWorld Teachers Day. Apo varairidzi munyika vari kuchema kuti havasi kubatwa zvakanaka nehurumende zvikuru panyaya dzemihoro. Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa musi wa 5 Gumiguru gore roga roga. Dingindira regore rino rinoti varairidzi pamongo wekumutsidzira kwedzidzo kana kuti teachers at the heart of education recovery. Mutungamiri werimwe remasangano evarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavashira Joe vanoti zvinosiririsa kuti varairidzi muZimbabwe vari kucherechedza zuva iri varairidzi vakaremerwa nemihoro iri pasi uye kodzero dzavo dzichimbunyikidzwa zvikuru munguva ino yedenda recovid 19. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe kubva kubazi ravo pazuva revarairidzi iri. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Joe panyaya iyi.
Zvamungati zvinofanira kuitwa zvamuri kutaura Dr. Joe. Varairidziwo zvii zvavanosungirwawo kuita munyaya dzedzidzo takananganawo nezuva irori. Varairidzi munonzi hamuna kubatana kana yasvika nguva yekuti munge muchitaurawo nezwi rimwe chete inganzi nevamwe ndo left down yenyu zvii zvamungataura.
Vanotora vamwe vedu vobvoroda vanavo vozodzoka kuda kutaura takawanda yava dinini chivheji saka hongo kune vanhu vanongotenda vachiomisawo chibhazi asi tinongora patakamira ipapo kuti hakuna chitoro chemunhu wekupiti ezet kana wekuzimta kana wekuarutuzi kana kumwe chete zvese zvinhu zvinongoda kuti tionere maonero pamwe chete uyezve tinokurudzira varayiridzi vari muzvikoro vatinotungamirira kuti vatorewo shamu vachingotinyambudzira nokuti zvatinge tifanira kutaura zvino zvinova afecta iyo.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday rinoti bazi reSouth Africa rinoona nezveutano rinonzi rava kuramba kupinza mabasa vanamukoti vekuZimbabwe richiti Zimbabwe haisisina vashandi mune zveutano vakakwana nekuti vanhu vazhinji vari kubuda munyika iyi. MuNewsday makare Zimbabwe Republic Police inoyambira kuti icharanga mapurisa vari kunyora pasocial media vachigunununa pamusoro pekushomeka kwemihoro yavari kupiwa. Chronicle rinoti zvichitevera chikumbiro chemutungamiri weRwanda vaPaul Kagame, hurumende yeZimbabwe yatanga urongwa neRwanda hwekuendesa varayiridzi vemuZimbabwe kunoshanda kuRwanda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kutenda zvikuru nebasa guru ramunoita muchitibatsira kuexposure Zanfield mabasa aya ainoita nekunze kwamunoita vanhu vakaita sanda gakadyawo nana mugwadi vanoshingaira kutaura pastudio 7 vachipokati vari kushamisira kuti masanctions akauya neMDC Alliance. MDC Alliance yakafangwa 1999 tine 41 years dream independence tine maschools mumandaro wenu vana vari kufunda pasi permit izvozvo tine maschools kubingo vana vari kudzidza vari pasi permit but nhasi uno after 41 years notodza kuti MDC Alliance ndaivanza masanction varume. Zimbabwe yese vana vadiki ine vanhu vakafunda kupfuura imimi vanofunga kupfuura imimi. Rambai muchidaro zvenyu totenda kuti muri kutigonera sereki muchizviexposa kusvika ipapo kana ipowati mukushamisira muchiti hei chamisa hana zvaanoita. It's not about chamisa, it's about Zimbabweans. Zimbabwe yese vana vadiki, Zimbabwe ine vanhu vakafunda vari kuziva zvavari kuita. Zvamunofunga ndozvatinofunga isusu. Hamungafungire Zimbabwe yese kuti hanzi masanction ake ne MDC Alliance. Varume zvamukutaura izvi zvaiteerwa kudhara, not nowadays. Not nowadays, itai zvenyu tosangana chete.
Makadini zvenyu vateereri veStudio 7 kusanganisira navashamarari vacho ezita ndoitwa Remius Zvarevashe kana kuti Vanguard Don. Nyaya yangu ndeyekuti munyika medu mashata, vanhu vese ngatisomuke tindorejista kuvhota because tikazvitarisisa even kuungana chaiko chaiko pamadare emumusha kunonzi vana vekwamaiguru ndo vanobvumirwa kuungana nekuti ndokune vakomana vakuru vane simba. Isusu vekwamainini hatitendedzwi kana kuungana kunonzi kune COVID tinosungwa, asi vekwamaiguru kana vakaungana vari kuda kuita matare avo vachigadzana pazvigaro pazvigaro havana kana unovasunga nekuti ndivo vekwamaiguru. Saka ndikuda kuti isusu sezvo tese tine kodzero kuwana chokuita mumusha medu tinofanira kuwana mukana wakaenzana kahande tese tinorejista tivhote.
Mbedzi uyu Weston Mbedzi anoti hapana asingazvioni zvematongerwo enyika zvemamumwe maopposition party ana Douglas Eda nemamwe mapato ari kuvambwa kuti ari pamwe neZANU PF. Hapana munhu asingazvioni, zvinhu zviri pachena, zvinhu zviri pachena. Aiye Mwariwo hake, Mwari wacho unonzi ariko vakomana, angatadzawo here kubudisa vana veIsraeri? Ingana veIsraeri akavabudisa vana nyika yeEjipita iya, nyika yeRwanda iya. Zvo zvakafanana nezvetiri tiri muEjipita cha tichabudiswa riini? Tichabudiswa riini muEjipita? Zvinhu zvakaoma kudai. makereke mawandira akaita kudai maprofita ari iko achiunganidza vanhu mamillions nemamillions vachitaura nezvamwari vachiti tinotaura namwari hamuprofitira mangwananei hamutauri nezvenyika yenyu sei ikachiwira mumadhaka muchiona hatiregei kutamba neshoko ramwari nyika iri kuinda pakaoma ine kuda kwemunhu mupenyu zvake munhu mupenyu takatarisa tichiona ngatiregei kudaro mwari ngaaite nyasha atenda
Nyamusikura ndiri kuona mhene yekusevhe sevheni kuti munoita kusarudza mashoko ekuti atinoburisa atinoburisa ai ndinongonzwawo hangu vachitsukirira vanhu vezimbabwe vari diaspora hei zimbabwe kune nhamo vakamuya kuzimbabwe here vari kuti kune nhamo vari kungoziva kuti kuzimbabwe kwabudirira kwaane zvakawanda zviri kuitika kwaane zvizhinji ende ndikada kundi kutaurirai vakomana ani ndikutaura mese muri kudiaspora munoita tsika kutukana muchitanzi isisu heta zoti tichazoti aiwa ndida kukutaurirai zimbabwe haisisirei yamaifunga ende musaite tsika yekuti munotiza misha munoenda kudiaspora uko munotanga kutukirira munoendekambitanga kutukirira nyika yenyu inii ndinopokana naizvozvo ndida kuti ndikutaurirei panapa kuti zimbabwe kuno kwatiri kumusha kunoko izvozvi mukasvika kumusha hakuna musha usina motikari hakuna musha usamagetsi masorada azara hakuna nzara kuno takarima zvokuti sori chingwa tiri kudya takarima mawiti takarima seabhinzi takarima zvibagwe takarima mambaira mbatatisi amene muri kuona nhamo muri ikoko iwe vana vakanyepera mhuri dzako kuti inini ndikushanda kudhaisikora usingatumire mhuri dzako mari uchivataura kuti vanzi zvachinjanyika am sorry for you friends ndati ndikutaurire ini ndirimwe muzimbabwe ndinogara kuno ndiri kuhurungwe ndikukuudzai kuti very sorry musaite zvenyu muchitaura zvamuri kutaura izvi
mamuka sei mamuka sei mamuka sei kumhuri yezimbabwe vana vese veshanduko mamuka sei aiwa zvondoda kuti kuna vachamisa madimikira enyu ese aya amai veva aya akuda kuchizoshanda manje because apotoya yazokwata ende yakwata upenyu hwezanupiefu hwaenda zvamaireva zviva muitava kuti rimba rinotsura chiedza zveshuwo idi zvaakuoneka ani zvake uchada kuzonzwa ndichinikune kuti zanupiefu hakusisina masoja acho ari kutambira pinati mapurisa mapinati maticha madhokuta vese angori mapinati ivo vachirya vari vaivi aiwa apa hapana chekutaurapa tichenjerera chete vachamisa sekutaura kwenyu kuti mugone kuwanikwa pabhaloti mukangowanikwa pabhaloti kupinda kupinda muchifamba aiwa ngaapinde mukomana ngaapinde zvake aiwa pinda mukomana aiwa potoya yakwata yakwata zvekuti hamatyisa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari pakati pemakakatanwa nenhengo dzebato ravo reDemocratic Party ukuwo vachinetsana nebato rinopikisa reRepublican Party pamusoro pezvokuita kuti America isatadza kubhadhara zvikwereti zvayo izvo zvisati zvamboitika vaBiden vanoti havagoni kureva kuti chibvumirano chekukwidza mari ingakweretwa neAmerica kuti ibhadhare zvikwereti zvayo kungaitwa here mumavhiki maviri asara kuti chinyoreranwe vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo masocha vaudza Studio 7 kuti kana pakasaitwa chibvumirano pamusoro pekuwedzera mari inogona kukweretwa nehurumende yeAmerica dhora reAmerica richadzika muhuremu izvo vanoti zvichavhiringa nyika zhinji pasi pose kusanganisa Zimbabwe muhurukuro yataita navo tatanga nekuvabvunza kuti chii chinombonzi debt ceiling iri kukonzera makakatanwa aya.
Debt ceiling iri mariyo kukwereta payasika nokuti hurumende ya America inenge ine pokuti mari dzatiri kukwereta idzi tofana kukwereta kuti tisvike pa mari yakati. So muAmerica ike zvino yanga iri pa 28.6 ndofunga trillion. Yekundi patofana kukwereta kana tichikwereta pazvirongwa zvehurumende kuti hurumende irambe ichifambira mberi. Saka kana mari iyoyi ichikwereta yeAmerica ikange yasvika ipapo, vanobva vada kuenda kumaparamende avo kuchinovhota kuti toiwedzera nemarii tirambe tichikwereta.
Chii chiri kuitika pakati pavaJoe Biden nevamiriri vemapato ose pamusoro penyaya yedebt ceiling iyi?
Kana makakatano makuru zvikuru mapato maviri aya rinotonga ravaJoe Biden ravaDemocrats riri kuti kune ravaRepublican rakarusa ravaTrump iri ngatichibatana tivhote tiwedzere mari yokukwereta iyo pamusoro peyatinayo, nokuti zvikwereti zvacho zvatinoda kubhadhara nemari iyoyo zvakaitwa muhurumende dzose dzamarepublican nedzamademocrats. Saka zviri kuita marepublican vari kuti aiwa, inini ndii muri kutonga, vhotai moga kuwedzera chikwereti ichocho. VaBiden nepati yavo vachiti aiwa, zvikwereti izvi ndezvedu tose, ngativhote tose, nokuti vanoziva kuti vaJoe Biden vademocrats vakavhota voga kuwedzera chikwereti ichi vanozoitira voenda kumaelection vonzi avo vakavhota voga, isu tisipo. Saka marepublican ari kuramba kuvhota vaJoe Biden vachiti aiwa, imi kana musingadi kutibetsera kuvhota kuwedzera chikwereti ichi, isiwo hatidi hatichiwedzeri tiri toga, nokuti nyika ndeyedu tose. Zvekare zvikwereti zvatinoda kubhadhara zvakaitwa nehurumende yenyuvoimingitonga.
Profesa Masocha, kana pakasave nekuwirirana pakati pavo vose, chii chinoitika kuAmerica?
Zvinhu zvikuru zvinoitika kuAmerica nepasi rose, noti America chete, nokuti ndinoti nepasi rose nokuti dhora reAmerica rinodiwa nenyika ipi neipi zvayo kuti ikwanise kutenga zvinhu zvaisina kunze kwenyika. Saka zvinoitika zvihombe zvokuti America ikakona kukwidza chikwereti mari yezvikwereti iyoyo, uremu hwedhora ravo huchadonha. Hwadonha, huchadonhesa US dhora rose rinaani nani zvake, nyange kusvika kumusha kuZimbabwe uko. Zvekare muno muAmerica umu maindrest mari dziya dzinochajwa pakukwereta kunenge kwaita vanhu mamogeji edzimba, maindrest acho achakwira. Zvikwereti zvingava zvemota, zvingava zvamastudent loan, maindrest acho achakwira zvekare. Saka mitengo yezvinhu zvese zvinotengwa neus dhora mungava muAmerica kana kuZimbabwe nedzimwe nyika zvinhu dzapasi rose, mitengo yazvo inotanga kukwira nokuti uremu hweus dhora hunenge hwadzakira.
Zvino profesa, nhasi takatarisa mberi kwatiri kuenda uku, chii chatakamirira kuona pamusoro penyaya iyi?
Takamirira kuona kuti maDemocrats avaJoe Biden vachakushandisa here umwe mutemo wokukwidza chikwereti ichocho wavasingadi kushandisa ike zvino, nokuti zvikwereti zveAmerica zvinofanira kunge zvichibhadharwa mwedzi uno waOctobha usati wapera. Saka ndezvatakamirira kuona kuti vachashinga here kukwidza vomene, kana kuti vachangoti aiwa, chaitika chaitika, isika musingadiwo hativhoti. Zvekare tinenge takamirira kuona kuti maRepublican aya vachabvuma here, vaBiden vachatanga kufamba misangano mumatunhu akasiyana siyana aya eAmerica vachitaura navavhoti kuti maRepublican haasi kuda kudi haasi kuda kukwidza chikwereti, kurevera maRepublican vasingadi kukwidza kuvavhota vemavhoti vokuvhota vanhu vozvavo vakangoita sesu, isu tinogona kuzosumuka maitaa kupindukira maRepublican aya atana chokuhwisisa kuti zvinorevei kusakwidza chikwereti ichi. Saka vaBiden vane basa rokuti nyange vachitaudzana nevepati yavo navaRepublican vachasumuka zvandofunga nechina chino ichi, vachienda kunoita marari munyika yeAmerica vachifamba vachinorevera maRepublican kuti havasi kuda kuvhotera mari imwe yavakashandisa ivo chikwereti kuti tibhadhare.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDePauw University kuOhio, muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Amai Grace Mugabe vaenda kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa mutongo wekuti murume wavo afukunyurwe anochengetwa paHeroes Acre. Zanu PF inoyambira vatsigiri vayo mumashona land west pamusoro pevanhu vainoti ndeve G40. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld Teachers Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.